Vashandi vanosvika makumi masere nevashanu vanoti havasi kupiwa mari dzavo dzemihoro kubva gore rapera. Vashandi ava vanoti vanofanira kutambira madhora maviri emaRTGS pazuva, asa Mugabe vari kuti havachavapa mari sezvo vakavapa nzvimbo yekurima kudya yavo. Pamutemo wevashandi vemumapurazi vanofanirwa kushandira madhora mashanu emaRTGS pazuva. Mumwe mushandi vaJeremaya Muchongwe vanoti vaMugabe vane chikwereti chavo chinodarika mazana mashanu emadhora, vachiti vakada kutaura nezvemari dzavo vanobva vadzingwa papurazi.
Mapoliticians anonesa kozi tikada kuti atipe mari dzeduka anotanga kuti tibve papurazi, saka izvozvo hanifoi zvinhu zvakanaka.
Mumwe mushandi vaFelix Chisuvi vanoti vakarimira vaMugabe vachishandisa mafuta emotokari anosvika zviuru zviviri, asi havasati vabhadharwawo.
Ane dhizini vangu 2000 litres zvari kurambira kuti andidhizini zvari kundifuisira kuti abva pano wota zvaumita yangu yakaita chibage chakasina kana tirakita haana kundibhadhara. Ndinofanira kusvika na 8,000 to 10,000.
Asi vaMugabe vanobvuma kuti vakapa vashandi vavo nzvimbo yekurima kudya sezvo mari dzemihoro dzavanovapa dziri shoma zvikuru, vachiti vashandi vavo vari kufara.
Zvinovapa pekurima hapana famu ranwa
panyaya yavachisuvi vaMugabe vanoti vainge vasingazive kuti vakashandisa mafuta avo kurima mumunda mavo. VaMugabe vanoti vakawirirana ndokunyorerana pasi nevamwe vashandi vakaita savachisuvi kuti vaizovabhadhara pashoma nepashoma. Vanotiwo vakabvumirana kuti vachisuvi vaizopiwa nzvimbo yekurima zvirimwa zvavo senzira yekuripa kuvarimira kwavakavaitira netirakita. Chimwe chinhu chiri kurwadza vashandi ndechekuti vari kubhadhariswa mari dzekugara papurazi pamwe nekushandisa madhirohora avaMugabe kupisa kudya yavo, vachiti vanofanirwa kushandisa pachena sezvo vaMugabe vakawana zviripo. VaMugabe vakambotungamirira boka reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA vari kunetsanawo nevamwe vagari vaviri vakapiwa magwaro enzvimbo papurazi ravo. Nyaya iyi haisati yapera kutongwa mudare reCivil Court muChinoyi. Studio 7 yabatawo vanomirira sangano revashandi vemumapurazi reGeneral Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe kana kuti GAPUZ muMashonaland West. Amai Ana Matambanadzo vati vashandi vanofanirwa kumhanara nyaya dzakadai kusangano ravo, asi vati nekuda kwekusamira zvakanaka kwehupfumi vakawanda havasisiri nhengo dzesangano ravo nekuti havakwanise kubhadhara mari shoma inodiwa. Ndakamira Studio 7 muChinoyi, ndine Arthur Chigoriwa.